Web. A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, this Thursday, March the 24th, 2022. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic.
Yes, and today on Live Talk, Women's Roundtable, we'll be talking about the oncoming by-elections, seeing they are just 2 days away, Saturday is the by-elections, and political parties are geared for the event.
Yes, Star, we're seeing that parties like ZANU-PF had their last rally in Chitungwiza yesterday, where we saw the son of the former president of Zimbabwe, Tino Mugabe, also gracing that occasion, which was addressed by ZANU-PF leader and president of Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. We also saw today the leader of the Citizens Coalition for Change, Nelson Chamisa, having his last rally to rally up support ahead of the council and parliamentary election on Saturday, having that rally in Epworth. The rally had been denied by the police, but the party went to court, and the court did actually give them the go-ahead to have the rally. So that's the latest on the ground regarding that Citizens Coalition for Change rally. That was the last rally for their campaign before the elections on Saturday.
Yes, and we see that the party is complaining that it is always usually bad to hold its rallies. Even yesterday, the one that was in Tafara, it was banned first. But then the magistrate overturned that and said they can go ahead with the rally. So they are saying that they have to struggle to hold the rally, which means that the playing field is not even, because they don't see their counterparts having problems in holding their rallies. And they also complain of intimidation here and there. But we've seen all political leaders saying they shun violence. And President Mnangagwa, yesterday, he even said the same thing, that they shun violence and they want peace. But it's surprising that you will see incidents of violence here and there, or rather some political parties are claiming incidents of political violence. But whatever the case, the elections are still on Saturday, where people are expected to cast their votes.
Yes, and looking at the issue of the playing field being level or not, we saw that some rights organizations like Zim Rights and the Election Resource Center were also saying that they are monitoring to see what is going to be happening on Saturday to make sure that there are no incidences of violence, and that those that do notice any irregularities during their voting process can actually contact organizations like the Elections Resource Center, because they have a mechanism to document whatever irregularities that they see, and also to make sure that they're investigated for future reference. So for those that do notice on Saturday anything that is out of the ordinary. But they also went on to say, I spoke to Solomon Sibobo Sibunu, the program's manager, saying that they've seen that there is a lot of, fake news, unverified news that is being actually, exchanged amongst people on the internet. And they were cautioning people not to take everything that they see. They say that people need to verify some of these videos and information that they see on social media, because it's the right of everybody to go out and exercise their right to vote and not to be intimidated or dissuaded out of going to exercise their right by the fake news or purportedly fake news that they see on social media. So these are some of the sentiments coming out from organizations that do monitor, and also to want to make sure that people's human rights are respected during this campaign and also during the actual voting process on Saturday.
Yes, and speaking of organizations, Mark, we had lined up, you know, a very impressive list of, we know, women's rights organizations. Some were involved with elections and training, or rather empowering the female candidates. But I just received a message from my guest saying that she's having problems with the network. It seems there is a network challenge. But we'll see how we get over that one. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma kathesi kusikhonapha ke ku-Live Talk Women's Round Table. Lapho ke esicubungula ukuphathelane lokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ke ngomgqibelo. Sibona ukuthi amabandla ezombusazwe lawo akhangelelwa ke ukuthi yiwo ahamba phambili. Sibonile lezanu PF ligqiba eyalo umkhankaso izolo lapho umongameli Emmerson Mnangagwa bekhuluma khona lo msekeli wakhe labanye abaninginingi ogoqela le ndodana kamoyi umnumzana Robert Mgabe yena ke olelizwe lifanayo junior othe usekela ibandla lezanu PF ngoba yilo lodwa alaziyo selokho wazalwayo. Ngakho uzaqhubeka ke ngoba kusenziwa nguyise okusolisa abaningi ukuthi kodwa uyise wagcina esithi usekela ele NDC Alliance eseliyi-CCC kathesi. Mpho yena engabe eqhubani lapho, kodwa hhayi sibonile njalo le bandla le-NDC ele-CCC lisiba lowalo umhlangano obuqale wavinjwa e-Epworth kodwa basebenikwa imvumo ngemva kokuba umanje esethe akumelanga uvinjwe ngenxa yokuthi elezanu PF lalo belisithi liza kuba lowalo umhlangano. So ye baqhubekele phambili lalamhla lokana we-Epworth ke obuvinjiwe lawo sovunyelwe izolo ke bawuqhubile izolo ke bavunyelwe obusetafa. Ngakho bakholelwa ukuthi bona kumele beqale beze belwe ukuze bevunyelwe ukuthi bebe lomhlangano okwenza ukuthi ithuba labo lokukhankasa lingafani labanye babo abezanupia. Kube lokunye njalo okukhonona esikubonayo lapha noluhlu lwe-voters roll. Basuthiseki ke nge-voters roll. Amanye amabandla aphikisayo athi kuningi okungalunganga khonapho. Abasuthiseki ngodaba lwama-polling agents bathi kukhona okuhluphayo khonapho. Lokunye nje okuninginingi sibonile ibandla le-CCC lihamba ke ku-ZEC lisithi lona lifuna indaba lezi zonke zilungisiswe kodwa ke basebesithi hayi i-ZEC ithe izabaphendula ngoba layo kuyamela iqale ikhulume lengatsha zabo. Ye, sikuzwe ngaphi ke lokhu? Sixoxe ke lesisiphathamandla saleli bandla kuThani abade behambile. Yena ke usithumele umbiko wakhe ukuthi kuyini abakukhulume khona ngali. Yena kubona ngezokhetho kunhlanganiso yena le-CCC unkosikazi Ellen Shiriti nguye obehambile nomnumzana Charlton Mwenje labanye ukuthi bayikhulumisana ke le-ZEC. Asizweni ke ukuthi kuyini abakhonona ngakho ngohlelo ngoluhlu lolo lwabantu abo lokulungelo lokuvota lwe-voters roll lokwama-polling agents la kwephepha ke le-ballot lele lokuthi selibhalwe ngombala omnyama lomhlophe black and white kule makhala kule mbala le abayifunayo eyamabandla impawu zamabandla kodwa hayi asizweni ke ezikhulumela yena.
Namhlanje ngebandla le-Citizens Coalition for Change besike sayafika e-ZEC ukuthi siyezwisisa ngezinto ezithile ezimayelana ngokhetho lolo lukhona ngomgqibelo. Sifike sabona u-Acting Chief Elections Officer lo Director for Legal Affairs wangikhona ngale. Udaba ade sihambe ngalo silukhulumile. Okokuqala besikhuluma ngendaba ye-voters roll sihambe sayabuza i-ZEC ukuthi kathi ZEC i-voters roll elizayisebenzisa mhlaka-26 yiphi. Sifuna ukuba kwazi ukuze lathi abantu bethu ama-candidates ethu ebekwazi ukuthi into abayikhangeleyo kuyini. Okwenze sabuza umbuzo nalo yindaba yokuthi sike sakhangela i-voters roll eyaphiwa ama-candidates ethu esanda ukunominetha ukuthi bebe ngama-candidates njalo le-voters roll esayidinga e-ZEC mhlaka-30 31 January. Sabona ukuthi kulezinto ezithize ezingahambanga kuhle. I-voters roll yatshintsha kakhulu, abantu bakhitshwa ezigabeni lapho ababehlala khona, ababerejista khona. Kuzokuthiwa umuntu ode hlala njengokuthi ode hlala eluveve ku-adres yonale yadi khona usetshintshiwe, wahambisa ku-polling station eyinye kodwa ewenye i-constituency kodwa napho ade hlala khona kungatshintshanga. Sabona ukuthi kubaningi abantu ade besusa endaweni ade behlala khona betshintshwatshintshwa kubehanjiswa kwamanye ama-hoti kwamanye ama-constituencies abantu bakhona bengacelanga ukutransfera labanye nje abantu abekuvoters roll ongamelanga babekhona ngoba njengeHarare East besibona ukuthi kulabantu ade berejistiwe kodwa bengafakanga i-address ukuthi bahlala ngaphi ku-address yokuphokubhat ukuthi unknown. Ngenye udaba esiqale ngalo kwazokwaba nodaba njalo lokuthi ama-agents ethu bathe besiyatraina izethu kwathiwa kumele bebhala amabizo abo ukuthi bazakale ukuthi ngabobani njalo lama-phone numbers abo. Yebo, siyakubona ukuthi indaba yokwenqabela ukuthi i-COVID imumatheke kodwa bese sibona ukuthi into le isisetshenziswa ngamanye amabandla ukwethusela abantu bethu. Sikhuluma ngoba emarondela kule ndaba enjalo ukuthi abantu ade sebesethusela sebetshela ukuthi siyakwazi ukuthi abelizaba ngama-agents ngobani ilisti silayo njalo lalaba abantu abazavota ngelanga lokhetho ukuthi abazabhala amabizo abo phandle sizabazi sizabalandelela nxa bengavoteli phandle ibandla eliphikisayo sizababona. So ngezinye izinto esikhale ngazo kwazaba le ndaba futhi yenzakale ekhwekhwe lapho umuntu ezekade etraina ama-agents ethu kubatshela ama-agents ukuthi kuthiwa kumelanga bebe lama-cellphone lamaphepha okubhalela phakathi kwe-polling station. So besikubuza ukuthi wona lo umthetho osetshenziswa yiwuphi ngoba ama-agents lawa kumele esebenzele iphathi ngamehlo, kumele abe lilihlo lomhlangano, kumele bebhale izinto abazibonayo. So besizibuza ukuthi kusibanje nxa kungama-agents angela maphena angelani ingwane zokubhalela bazasebenza njani umsebenzi wabo. Okokugcina yindaba ye-ballot paper. Sibona ukuthi i-ballot paper yebo iprintwe nge-black and white but thina njengebandla silandela umthetho oku-electoral act section 345 utsho ukuthi xa umuntu efuna ukuba yi-candidate kumele ahambise uphawu lwephathi yakhe etshengisa ukuthi luphawu luphi ephinde ebhale phansi echasisa ukuthi iphawu lakhe lumindani. Thina njengebandla sabhala phansi sathi thina siyibandalisa sathi uphawu lwethu kuyabe kufanekiswe umpikitsha kababa uChamisa. Ngemuva kompikitsha kuyabe kulombala olithanga kubhaliwe phezulu ukuthi TPC. So yiyo into ade siyikhangelela ukuthi nxa sibona i-ballot paper kumele uphawu lwethu kube lukhanda lukababa uChamisa ngemuva kwakhe kube lombala olithanga. So yikho nje sisithi njengoba umthetho ukhuluma kanti izeki uwenzeleni ukuthi ube yi-black and white njalo besikhanye besibona kwezinye indawo ukuthi amampikitsha ama-candidates ethu angakhanyi ukuthi nxa umfanekiso okubhalot paper umuntu kasakhanyi ukuthi nguye. So ngezinye izinto ade sikhuluma ngazo ngezeki sihambe njalo negqwetha lebandla kumithingi naleyi. So izeki isithembisile ukuthi izakhangela izikhalazo zethu izasiphendula. So sesithi kusasa igqwetha isizalandela ukuthi impumela yakhona ukuthi baphendule nxa bengaphendulanga ukuthi kuyabe kuhamba njani. Njalo izeki ibona abezeki bathe akhathesi kumithi yonale abangeke baphendula lutho ngoba bamele bekhulume nabanye ama-departments beke bethole i-advice ukuthi bengaphendula kuthiwa bephendule njani ngoba ama-departments akhona yiwalungisisa izinto zimanzi.
Yebo ke kuyezwakala mavde. We have the CCC elections officer deputy Ellen Chiriyetenga. She's saying they went as CCC to ZEC over the issues of the voters' roll. They have dissatisfaction with that. They also raised the issue of polling agents and that the polling agents are supposed to write their names on paper and their phone numbers. They're saying this is being used as an intimidation tactic by others who are saying we know who will be the polling agent and we know your numbers. And there's also the issue of using black and white on the ballot paper, where they say they want their party colors as agreed on the constitution. So this will confuse most voters. So she's saying, but Zach said it will answer later because they have to first meet all its branches who are, you know, who are taxed with the number of issues they raised. So that those are the other problems that some political parties say or claim they are faced with. Over to you.
Aiwa, apo tangatiri kunzwa kubva kubato re-Citizens Coalition for Change, tichinzwa isu varikutaura ivo vakamirira bazi ravo rezvekuvhota. Varikutaura ivo kuti pari zvino havasi kufara ivo nezvavari kuona zviri kuitika kugwaro revavhoti revoters roll, vachitaura ivo kuti pane zvimwe zvakawanda zvavakaona zvisina kumira zvakanaka uyezve vari kuda kuti zvigadziriswe. Asi nhasi pachirongwa chedu chemadzimai chewomen's round table tiri kutarisa isu gadziriro yava kusvika kwamvura yacheka makumbo yekuvhota kwevachange vari mukanzuru nemuparamende. Titarisa isu kuti pari zvino tinoona kuti nhasi kwanga kuine yatingati rally yekupedzisira yebato re-Citizens Coalition for Change yavanga vari kuitira ivo kuEpworth, asi yakambenge yamiswa nemapurisa asitazoona vachibvumidzwa kuti vaende kurali iyi. Uyezve tikaona vachiwanikwa ivo vachikurudzira vatsigiri vavo kuti vavavhotere musarudzo dzichange dziri kuitwa nemusi wemugovera dzekutsvaga makanzura uyezve nevanomira muparamende vakawanikwa vachibviswa pazvigaro kana kuti vakawanikwa vachishaya. Atitarisa zvakare kuti nezuro takaona mutungamiri venyika vaEmmerson Mnangagwa vainewo zvakare rally yekupedzisira kuchitungwiza. Uko takaona kuine mwana wevaimbova mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaRobert Mugabe tinomugabe ariko achitaura kuti iye akazvarirwa muzanu uyezve akakurira muzanu ndo bato rake, saka vazhinji vanga vakangotarisa vachida kuona kuti ko zviri kufamba sei. Asi zvizhinji zvatiri kuwanikwa tichinge tiri kutarisa muzuva ranhasi, tichiona zvakare kuti pane kunyunyuta sekutaura kwaita standakide panyaya yenyaya yekuti voters roll kana kuti gwaro revavhoti rakamira sei pari zvino. Saka tiri kuona zvakare mutungamiri webato reLead Linda Masarira awanikwawo achinyorerawo zvakare kuZek vachida kunyatsonzwa kuti zviri kufamba sei panyaya iyi yegwaro revavhoti. Regai tinzwe kuti ati ivi zvare Masariri vari kuti chii panyaya iyoyi.
Na 11:30 tichange tiri kuHigh Court kwatakaisa agent chamber High Court application yekukumbira dare redzimhosva rakatarisana nemhosva dzesarudzo inonzi Electoral Court kuti ripindire panyaya yekuti vese vari kupinda musarudzo nemapato ari kupinda musarudzo musi wa26 March 2022 vapiwe rinonzi consolidated voters roll, the actual voters roll. Voters roll chairo richashanda nemusi wa26 March 2022. Takanyorera kuHigh Court nenyaya yekuti voters roll randakapiwa rekutanga remuHarare Central Constituency mandiri kumirira kuita MP pasarudzo iri kuuya rakanga risina zita rangu. Chief election agent wangu akaenda kuzeki akanopiwa zvakare rimwe diski revoters roll, asi diski iri rakauya rakakanzurwa kutanga rakambonyorwa kuti as of 2020 rikazonyorerwa pamusoro kuti as of 8 January 2022. Apo tichitarisa zvakare kuti kunyoresa kuva munhu anovhota kwakapa dzisera musi wa28 January 2022 kune vanhu vese vachange vachivhota nekusarudza vatungamiriri vavanoda musi wa26. Saka izvoratidza kuti pane zvinhu zviri kupesana nezvinhu zvisina kutsarukana zviri kuitwa nezeki. Saka saizvozvo ini semutungamiriri webato reLabour Economists and African Democrats zvakare ndiri mumiriri pasarudzo wekuita MP Harare Central Constituency ndaona zvakakodzera kuti zeki itipe voters roll chairo iro richange richishanda nemusi wemugovera zvakadaro tine nyunyuto zvakare nemagadzirirwo akaitwa maballot paper nekusabuda pachena kwezeki kuti maballot paper avakagadzirira constituency yaHarare Central mangani izvo zvakatikoshera kuti tizive kuti patinopedza maelections maballot paper ashanda mangani asara mangani ari spoiled mangani kuti tisazova vanhu vanenge vangonyunyuta kana ngochema kana kuita zvowezvowe kuti hey, tabirirwa maelections isu sebato relabor economist and african democrats tinoona zvakakosha kuti kana tine nyunyuto dzigadziriswe tisati tapinda musarudzo kuti tione kuti izvo ndichikupinda musarudzo dzakatsarukana uye zeke ichiita basa rayo nemazvo zvinhu zvinorwadza kuti makore ega ega ari kunzi kuri kuitwa sarudzo zeki inenge ichiita zvechamuwande muwande nemubiribobi nezvinhu zvavanenge vachifanirwa kuita pachena vachionesana nemacandidate mamultiparty liaison committees asivo vanenge vachingoita zvinhu zvisiri kuoneka zvichinzvengu mudzvengu ndo zvatiri kuda kuti tigore kunonadzirisa tisati tapinda mumusarudzo dza2023
apo tiri kunzwa isu kubva kuna Muzvare Linda sungirai masarira vebato relead vanga vari kutaurawo zvavari kusangana nazvo zvavari kuti izvo ivo vari kuda kutoziva kuti chii chichange chiri kuitika panyaya yemaballot akawanikwa achidhindwa muconstituency yavachange vari kukwikwidza. So we're hearing there from Linda Tsungirai Masarira, who has also said, like what we're hearing from the Citizens Coalition for Change, she has said that she has also taken up a matter with ZEC for ZEC to tell her just how many ballots have been printed for her constituency, where she is also will be being voted in. And she's saying that this will be able to maybe make the level, you know, that the playing field a bit level, because if they know how many ballots have been printed, then there is no room for rigging, alleged rigging. So that's what she was saying right there. But she's saying that, you know, she's very concerned about the work that ZEC is doing currently when it comes to the voter, the actual, the way people vote, the voter ballot. She says she's not very happy with it.
Yebo ke kuyezwakala lapho besizwa ke umkhokheli wenhlanganiso yeLead uNkosazana Linda Masarira yena kobekhuluma ngokuthi sekweze emthethwandaba udaba ke olwe luhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe voter registration ukuthi ke kukhanya ukuthi kungalungiswa njani lolu daba ke gakazwa ke ukuthi umthethwandaba uzalungiswa kuba njani ke lolu daba kodwa yindaba esegodweni esibolele ebandla le-CCC layo likhala ngayo ukuthi hhayi udaba le-voters roll alumanga kuhle bale zizathu eziningi bale imiklomelo eminingi ke abathi ikhona kulolu daba mabekazi.
Anyway, sir, today we're going to be really mixing up some of our guests because we've been having issues trying to locate our guest in Zimbabwe. The network seems to be really letting us down today. So I will be actually having a guest coming in. I think Linda just sent us a voice note, so she's not actually with us because we cannot put her on the phone. The network is not allowing us to do so. So I will be calling in one of our guests from the United States so that she can just give us, you know, what she thinks, you know, these elections, what they mean to her as a Zimbabwean based here in the diaspora, and also being a woman to see, you know, whether she, you know, she's getting enough information as to what is required for a person to vote. So this is Lucy Ndongwe Chikoero. She will be coming to join us, and also we'll be talking to her about some of the work her organization is doing to empower women and young girls. She's from MTC, Educator Girl. She's based here in the United States, but she's also been taking an active look at the politics in Zimbabwe and seeing the role of women and what women are doing at the moment. Hello, Maichikoero. Moto taurisa, because the Parish, you know, maapa mepo, sakare gaito, neptitoki saipa loud speaker, tinyasu onzwa kuti, shirikufamba sei kwa muri koko. Mugati sananguroe, rene zare organization yenu, tochitaura edu kuti munoona sei nyaya yesarudzo dziriko kuZimbabwe nemusi wemugovera.
Okay, zita rangu ndinaitwa Lucy Ndongwe Chikowero, ndo kubva kusangano rakazvimirira MTC Educate a Girl. Sangano iri rinonyanyoshanda nevanasikana tichikurudzira nyaya dzekudzidzisa vanasikana nekuvapa mikana pazvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira masports, advocacy nemukana yekuti vadzidze chaiko kuedza kudzosera vana muzvikoro. Panyaya yemaelections ariko musi weSaturday, ndakanga ndichingotevera zvakanyanya nekuti ndozvimwe zvezvinhu zvinosanganika nevasikana vatinoshanda navo mukugara kwavo. Endi chinhu chakanga inga kuti vhiringidzei inyaya dzemhirizhonga yatakazoona yakuda kuitika taakuswedera mumazuva emaelections saizvozvo. So zvinhu zvakatishungurudza zvakanyanya ozvinotadza ugaro hwakanaka, ende tinenge taakuzopedzisira taakuona nyaya dzekushungurudzwa kana kubhinywa kwevanasikana nemadzimai zviri zvinhu zvatisingakurudziri.
Saka sekuona kwenyu imi vechidiki vari kunzwisisa here nyaya yekukosha kwekuvhota, uyezve kune mamwe dzimwe nzvimbo dzamunoshanda vakawanikwa vachinonyoresa here kuvhota?
Takanga tisikanyanyoshanda nenyaya dzevota registration, nekuti nyaya dzedu dzakaso dzinosanganisira zvakanyanya kuti vana vatambe mitambo nekuenda nekuti vadzokere kuzvikoro. Asi ndinoona sekuti vari kuzvinzwisisa zvakanyanya, endi tatingokurudzirawo neparutivi kuti aiwa, kana muchida kunotsigira bato ramunoda endai munotsigira, asi musawanikwa muchipinda munyaya dzemhirizhonga nekuti muri mwana wemunhu mumwe chete. Nyika ndeyedu tose, tingave nemafungiro kana maonero akasiyana, asi at the end of the day we are still the same people. Saka ingori kusarudza munhu chete anganenge achitungamirira uye tichizoshandawo nevanenge vasarudzwa vacho mukufambisa nyaya dzedu senge zvitakaona musvondo rapfuura tichiti kupasiswa kwakaitwa bill, marriage bill, inodzivisa zvachose kurodzwa kwevana vari below vane 18 years and below. So ndozvatinenge taakuzoti isusu semasangano akazvimirira wamasarudza iyeye tinoda kutanga achititeerera achizoita sei achizoendesa nyaya dzedu mberi kuti mitemo ione kuvandudzwa.
Aiwa, if you can just tell us in English about your organization and also your take on what we're seeing happening regarding the, you know, preparations for the council and parliamentary elections in Zimbabwe, especially the role of women. What can you say or urge people to do as they, you know, take their final stretch? They are now in the final stretch. There's only one more day before the actual elections on Saturday.
Okay, thank you so much, Sister Marvelous. Yes, I'm coming from an organization called MTC Educator Girl. We work with girls, giving them opportunities to get an education, but giving also them opportunities for them to be advocating for themselves as a young women or as girls on issues that really affect them. And we actually know that although we do not actively work in politics, we just encourage the girls, to those who can now participate, to go and participate in the election process. But while they are doing it, we're urging them to be peaceful. At the end of the day, we are still the same people from the same country. We have the same desire to have a prosperous Zimbabwe. So at the end of the day, we're really encouraging people to be peaceful. And as we know that women are usually found as peacemakers in homes, and also women as peace builders. So we'll also build on that to try and encourage the young people to be peaceful. And as we go towards the elections for Zimbabwe, it's not like there is an alien who's going to be coming to our country, but we are looking forward to just having our leaders who can listen to the people. So whoever people are supporting, let's do that peacefully.
And also you spoke about the marriage bill. Tell us a little bit about that. If, you know, those people that are voting in new parliamentarians, what would you be expecting them, especially when it comes to the marriage bill and some of the work that you do advocating for young girls not to be married before they reach a legal age?
Yes, actually last week we found a bill sailing through our parliament, the marriage bill, which prohibits the marrying of children, actually 18 years and below. This is a very good development, especially for those who are working in the development sector like us, because if you look at the area that we operate in, especially in the Chimanimani area, our district actually borders the district in Mutasa where the late Memory Machaya passed away. Mm. She was just a 14-year-old young lady who died in childbirth. So you actually find that we really welcome this bill. And as people go to elect leaders, what we are going to be doing on Saturday, we are looking forward to having those leaders who come and carry the issues of young people to the parliament, and also not just helping sailing bills through. We also want the implementation, because that's where the test of the bill is. That's where what is more important to us, passing a bill. We find that we have a lot of bills, a lot of recommendations, even to from platforms such as the Maputo Protocol on ending child marriages and all that, those other things that are focusing on child marriage. But we are trailing in the issues of implementation, and that is where the advocacy comes in, especially from organizers. Excited about the bill that it has sailed through, and we hope the president is going to be signing it pretty soon if he hasn't. And, you know, that is mainly our wish, and wish to see leaders who come back to the people too, and then take our issues to parliament to be deliberated.
Tumbozo Kirapamsangano, where CSW status on the status of women here, United Nations, ukumanga muri. Mungati sana nguru kutu wakazo pera sei, uye zizhisha kakubata ipa msangano uyu.
Msangano we CSW wangao chitwa uruku uchapera mangwana. Wangao chitwa unetwa kumasondo maviri mwezi wa March. Unova women's month. Msangano uyu dingindira rao ranga rakatarisana ne ili yavanga vachiti achieving gender equality and empowering of all women and girls in the context of climate change, environmental and disaster risk reduction policies and programs. Takawani kwa vakuru ve United Nations vachivhura msangano, madzimai akawanda achiparticipata gore rino, vakanga vachiparticipata zvakare kuburikidza ne internet. Vakaita yavanoti hybrid, because vakazobvumidza kuti vanhu vange vachiuya kuUN very late on Sunday before the official opening yeMonday. Asi saka vazhinji madzimai mazhinji hana kukwanisa kunge achienda, kusara kwevanga vari based kuNew York. Nenyaya dzeCovid ndo dzakanga dzichimisa. Asi takawanikwawo musangano madiki kuine maparallel events akawanda wanda vanhu vachidiscussa maissues eclimate change kuti inokanganisa sei magariro evanhukadzi nevanasikana. Zvinova zvakaita kuti isu seMTC takabatana neboka reRosaria Memorial Trust nana Girls and Girls, takakwanisa kuunzawo vasikana virtually vakanga vachizokwanisa vachitaura mararamiro avo nezviri kuvakanganisa munyaya dzeclimate change pamasubtheme akaita seadolescent girls participation in climate change decision making leadership. And sezvo ndachitaura kuti sangano rangu rinoita nezvemasports evasikana, takange tiine vasikanawo vanoita nezvemasports nevamwewo vari mumaleadership vachitaurawo vakazvimirira unfiltered as young girls.
Like, what would you say were some of the major challenges that they brought up at this CSW, the young girls, especially those from Chimanimani?
The girls from Chimanimani spoke a lot about their experiences during Cyclone Idai. Because during Cyclone Idai, most people are yet to be resettled. And the issues akakonzerwa sena drought. Zvakazosanganisira kuti vanasikana, sekuziva kwedu kuti climate change iri kukonzera kuti mvusi levo isimuke, tive nema mvura isikanaye zvakanaka dzimwenguva yozongokonzera angove mafloods minda yokukurwa yoenda. Saka vasikana vakataura nyaya dzefood insecurity, vakataura nyaya dzekuti tinenge tave kuzonzi isusu pakutanga kusarudzwa pakuenda kuzvikoro kuti mimi vamuri vanasikana. Saka tobva tichingodzidzisa vakomana nekuti muri haina mari, chakuwanikwa tichienda tichinorikicha. Kana iri dziri nyaya dzekuenda kunotsvaga huni, huni dzacho dzakuwanikwa kure kure. Vanhu vari kutema, vakatema miti nezvinhu zvakadero, and zviri kukonzidzera kuiyeye inonzi deforestation inoitika iyeye inokonzera zvakare kuti kana saka vakanga vasikana vakanga vachiti isu tinoda green learning agenda nekuti tiri kusaririrawo futi zvakare panyaya dzekudzidza nyaya yemastem subjects mamwe acho anova ari machi achizopa masolutions kumaissues eclimate change.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Rambai muripo zvenyu, tirambe tichikurukura. Takamirira kuti tione mumwe munyarikani wedu vari pano. So we're hearing there from Lucy Ndongwe Chikwere, who's just rounding up what she says some of the young girls from Chimanimani were saying at the CSW, which ends actually tomorrow here in New York, but they were participating virtually. But she also said that while they work with the young girls, they were also encouraging those that are of voting age to go out and participate for their particular parties in peace. You are muted.
Oh, yeboge, lapoge. Yebo ke lapho ke besizwa omunye ke umhlonishwa wethu ke obesichasisela ngezinye ke inhlelo eziphathelane labesifazana lamantombazana ke amancinyane ke abazenzayo abaziqhubayo ke khonapha. Sesibuyela njalo kukhetho lwama-by-elections. Going back to the issue of by-elections again, marvelous. We noticed that various parties are alleging intimidation and violence, so it is left to be seen what exactly, how these elections will be evaluated. Were they peaceful or was there a lot of violence involved? And then we also spoke to Justina Mukoko of the Zimbabwe Peace Project. She says they have recorded some incidents of political violence and tabulated this, and in the months past she had specific cases, and then she actually spoke about violence that is directed to women, which can make them, you know, not free to participate in the political field. Sizake sizwe ke ukuthi yena ubesithini ke kahle kahle ke unkosazana Justina Mukoko ngalolu daba kwenye ingxoxo esake sayiqhuba nayo khonapha. Yona ke iqakathekile ngoba zonke lezi inhlelo ezibhalwa phansi, izehlakalo lezi ezibhalwa phansi, kusasa yizo ezibufakazi ukuthi ukhetho lolo lukhululekile na kumbe hatshi.
Ngibona ingani kuyasiza yini ukuthi kuqedele lo hlakeke.
Yebo-ke lapho besizwa-ke unkosazana Justina Mukoko umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ekhuluma ngodlakela lomthelela walo kwabesifazana la kwezombusazwe. Silokhu sikudaba lodlakela njalo saxoxa-ke lelunga njalo lisiphathamandla sebandla lezanu PF obulawayo umnumzana Joseph Chumalayo wayechasisa ukuthi udlakela yelu khona kwezombusazwe kodwa abantu kumele bekhulume lonke kungathwali ibandla elilodwa kuphela. Yasizweni ke ngawakhe.
Outright, who say,
Yes, Mark, they were hearing, first we heard from Justina Mukoko, the director for Zimbabwe Peace Project. She was saying, yes, they've recorded various incidents of political violence. And she gave an example that, yes, there is violence targeted towards women, because in Chitungwiza, there was a woman who was who had her head bashed, and she was bleeding all over. They have these pictures, and she's saying that may discourage some women from participating in politics. But she was also explaining that sometimes if you, the violence, it doesn't have to be directly on the woman. She gave an example of Mboneni Ncube, who was killed in the Kwekwe rally, that he left a child, and he has parents. So some little girl there, some woman is grieving on his behalf. So even if it's men who are targeted for this violence, women are also also impacted by that, even if they are not directly involved. And we also spoke to Joseph Chuma of ZANU-PF. He was saying that it's ironic that only incidents concerning CCC or other parties are reported, but even in ZANU-PF, they have met incidents of violence. He gave an example where he is in Bulawayo, that in Njube, Gulumane, and Luveve, there were some party members who were going to door-to-door campaigns. Some were attacked, and among those were women. He's saying that they were attacked just because they were wearing party regalia. And you are saying that, as we have said before, that ZANU-PF leaders, among them Kembo Mohati and the Vice President Chiwenga and the President himself, have also castigated violence. So he's saying his party is also concerned about the issue of violence. Something we heard President Mnangagwa also stressing in yesterday's conference, the rally in Harare. So it's quite interesting that they all say there shouldn't be any cases of violence or intimidation, but then we see the reported cases again. And as Justina Mukoko was saying, they used their reports help in that they sometimes facilitating offering medical and legal aid to those who are involved or the victims of violence, and that they work with other organizations too. They used to talk to the police and others, but they no longer have that platform. That platform was closed, which makes it not easy to do their work properly. And then there's another issue that's interesting, Mark, that has always been an issue in some parts of the country, like Bulawayo, for example, and Matabeleland and North and Matabeleland South, that they are less registered voters, and they fear delimitation because they don't meet the percentage that is needed to keep the constituency. So the constituency may be reduced because of the low registration exercise, because of a variety of issues, including birth certificate, IDs, and so on. But in a nutshell, that's what our guest was saying, Matt.
Aiwa, apo tambounzwa kubva kuna muzvare chesina mukokove sangano reZimbabwe Peace Project vanga vari kutaura ivo pamusoro pemhirizhonga yavari kuti iyo sangano ravo rakawanikwa richitora zvinyorwa zvekuti mamwe madzimai vari kusangana nedambudziko irori remhirizhonga panguva yegadziro iyi yemabi-elections. Vachitaura zvakare kuti nyaya iyi yemhirizhonga ingazotadzisa vamwe kuti vabude vakasununguka kuenda kunovhota. Tazonzwa zvakare kubva kuna imwe nhengo yeZANU-PF vanga vari pano vanga vari kutaurawo vachiti neivowo bato ravo reZANU-PF riri kuwanikwawo richishungurudzwa nevamwewo vemapato anopikisa. Asi patinoona vatungamiri vemapato aya akadai seZANU-PF nesuwo takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachikurudzira vanhu kuti vasaite zvemhirizhonga parari yavakaita kuchitungwisa. Uyezve tikaonawo vatungamiri veACCC vaNelson Chamisa nemutungamiri weMDCT inova iyo yavanonzura, tikaona zvakare vachitaura ivo panyaya iyoyi yekuti mhirizhonga haikurudzirwe panguva ino yegadziriro yemabi-elections. Tikaona zvakare zvimwe zvakaitika iro svondo rino, takaona mutungamiri werimwe bato reMDCT Dr. Muzvare Thokozani Kupe vachitaura ivo kuti vari kutsigira bato ravaNelson Chamisa reCCC musarudzo dziri kuuya idzi. Saka vazhinji vanga vakatarisa kuti zvinorevei izvi nekuti ivo vanga vari kuti ivo pane zvavanoona mabasa ari kuitwa navachamisa ndo bato ravachange vakatsigira ivo nevatsigiri vavo. Dr. Thokozani Kupe vakawanikwa ivo vachiburitsa vhidhiyo vachitaura ivo kuti vachange vakatsigira bato reCitizens Coalition for Change. Tombonzwa mazwi kubva iwo kuna Muzvare Stabile Dewa vesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, vanova ivo director musangano irori, vachitaurawo maonero avo nekubatwa kuri kuitwa nyaya dzesarudzo idzi. Takanangana nemadzimai
kuenda kusarudzo dzemabi-elections zvesaturday zva26 March, apo kuchasarudzwa maMPs nemacouncillors kumaconstituencies, kunyanya-nyanya kwakarikolewa vanhu nekumwe kune vanhu vakafa. But chiri kutinetsa ndechekuti madzimai akasarudzwa kuti anyanyopinda mumapositions aya vashomanini chaizvo. Ndichapa mufananidzo wemapositions yavo vari kukwikwidza kuita maMPs. Pane ma28 maconstituencies aripo, pane macandidates 118 akataura kuti ari kuda kurana akapasa pamanomination process akaitika. But mukatarisa pa118 candidates ipapo, 16 chete madzimai, and mukazotarisa further pa16 madzimai acho, vazhinji vacho vakaiswa kumaconstituencies ekuti machances avo ekutohwina musi weSaturday mashoma zvikuru. And zvinhu zvinotishungurudza zvikuru isusu seWOWPAY organization inokurudzira madzimai kuti atore maleadership positions. Toenda zvakare kulocal governance zvakawanda kusanganisira nyaya dzeviolence dzanga dzichiitika mazuva apera izo dzanchitobato nemadzimai mamwe angaenda kurali mamwe angachida kucontesta mamwe angachida kupinzawo achiharaswa nevamwe vacho vanga vachikampenerawo mamwe madzimai vachirohwa vachizvuzvurudzwa so izvi pazvakaipira zvinokanganisa madzimai aya anenge achida kurana nekuzokanganisa mamwe madzimai futi anenge achida kupinda maleadership positions nokuti hapana munhu anoda kupinda muzvinhu zvaanorohwa zvaanokwadzwa kana kurepwa kana kutosungwa chaizvo tikatarisa chimwe chinhu chiri kukuvadza makandidhetsi echidzimai inyaya yemari chai chai yekutorana campaign muzimbabwe nenyaya dzinoitwa nevanhu vanenge vachikontesta nyaya dzevote buying unonoti madzimai haatokwanisi kana kutongoitawo mabasic chai chai ekutongogadzirisa maposta maflyers nekutongotengerawo chikafu chemaagents nemacampaigning team izvo zvatinoona zvikuramba zvichidzoserera vakadzi kumashure nevamwe vanenge vachida kupinda maleadership positions so takatarisana na2023 tirikungoramba tichingokurudzira mapolitical parties kuti akwanise ku tungamidza madzimai pamberi achicreate environment inoita kuti madzimai apinde murunyararo pasina zvekuti vanhu vanoita vote buying pasina mhirizhonga and tichitarisawo even election yemusi wesaturday tinongotaurawo tichitaura takatarisa nemedia kuti tanichikumbira kuti pavari kunokavhawo maelections vanenge vachikavhawo macandidates dzimai vachitaura zvinhu zvakanaka zviri positive noti kungovakavha zvo zvinenge zviri zvakashata kana kuti panenge vachifunga kuti vaita mascandals sezvo zviri zvinoramba zvichidzikisira madzimai kuti apinde maleadership positions and isusu sewaupe tinenge tiri on the ground tamobhilaiza madzimai mamembers edu akawanda kuti anoita maobservers maconstituencies ari kurana madzimai achitarisa kuti election iri kuitwa mune runyararo here uye iri kuitwa zvakanaka so tinongoramba tichingo kurudzira mazimbabwens kuti saturday zvaya kusvika ngativhoterei madzimai atoenda zvakare kulocal government madzimai akabudirira kuti varane semacancellors mashomanana zvikuru zvese izvi zviri kuitika palocal government even paparliamentary level hazviri kupokana nezvinotaurwa neconstitution pasection 1756 and 80 inotaura nyaya yegender equality and matambudziko mazhinji ari kusangana nemadzimai anoburikidza nyaya yemhirizhonga pari kuitika macampaigns
aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna muzvare Stabile Dewa vanova ivo vesangano rewomen's academy for leadership and political excellence vanova mutungamiri musangano irori vanga vachitaura ivo vachitaura kuti ivo nevamwe vavo vanoshanda vachange vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachiona kuti zvii zvinenge zviri kuitika pasarudzo kuti madzimai vachange vari kuwanikwa ivo vachibatwa sei kune nzvimbo idzo tiri kuona madzimai vachitsvagawo rutsigiro rwokuti vawanikwe vachivhoterwa tikaona zvakare vachikurudzira madzimaiwo kuti wanikaiwo muchienda muchinovhoterawo macandidates echidzimai vakataura zvakare vakanangana neyavanoti vatori venhau kuti vatori venhau vanofanira kuwanikwawo vachitora nhau dzakanakawo dzinoitwa nemadzimai kwete kungomirira kuti mudzimai aite zvakashoreka so we were hearing there from Stabile Dewa just talking about you know what her organization is going to be doing on Saturday she says that they've mobilized a number of women to actually go and monitor what's going to be happening in some of these polling stations. And she also cautioned us as the media to say that the media, they should also look for positive stories when it comes to covering women, female candidates, because she says normally the media waits for scandals to break, then they cover women. And then she also was calling on women to vote for other female candidates. She said it's high time that those females that are registered to vote are also voting other females in that are on the ballot paper. So it would be interesting to see what will come out of their monitoring process on Saturday.
Yebo ke lapho ke besizwa ke amazwi ke akankosazana Stabile Dewa ke na obe khuluma ngawo ukwenza ngakwenziwa inhlanganiso yakhe ke uthi kuningi ababe kwenza bakhangela ke ukuthi ukhetho loluqhutshwa njani njalo bakhuthaza abesifazane ukuba bavotele abanye babo kukanti le ntathelo izindaba ziyaxwayiswa ukuthi zingagijimeli ukubhala okubi kuphelanga abesifazane ukuthi kwenzakale lokho lalokho nxa sokulokunye okungakhwabithekiyo ngabo kodwa hhayi belobe lapho okuhle okwenzakeleyo esingathi ku-positive sizwile njalo like ukuyafana lokukhulunywa ngumnumzana Joseph Chumala wezana PF othathele izindaba zigijimela ukubhala nxa kube lodlakela oluqondiswe kumabandla aphikisayo. Kodwa abezana PF labo bakhona laphana lalaphana abachaywayo awusoze kubone kugcwalisiwe endaweni eziningi ukuthi hayi kwenzakele. Ayikho ke lapho ababuchoyo abalwela ke ilungelo loluntu singazinjalo ukuthi abanye bengakuvuma yini ukuthi liqiniso kumbe hayi ngumbono wabo nje kuphela. Yikho ke sesifika ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Yes, we are coming to the end of our show, Marvelous, and we would like to thank our guests and also the compilation of the voices we had, which were all talking about by-elections or related to women empowerment. Over to you.
Yes, I would like to thank Lucy Ndongwe Chikoero of MTC Educator Go. She was speaking to us from here in the United States. Then we had Stabile Dewa, who is of the Women's Academy for Leadership and Political Excellence. And we also had Linda Tsungai Masarira, who also gave us her view on the situation at ZEC. She was standing in for Lead, her party. I'm Marvelous Mhlanganya here in Washington saying have a very good night.
Yeah, lami sithi sidibaneni njalo ngolwesine oluzayo ke olivalelisayo ke yimi lami usithandekile Mhlanganya ngikhona phakhe eWashington.